A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, March the 22nd, 2018. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mtlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the challenges facing parents, especially women whose children are abusing drugs and alcohol. What are your views on the issue?
To join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But women, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanga nwe.
Lenga kosha uvana ngolesine yiko lapho esihlaziya khona indaba eziphathelane lapho mama. We are also on the internet. You can find us on www.voazimbabwe.com loba ku www.voashona.com loba njalo ku www.voandebele.com.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook pages, so you can join the conversation right now. Go to VOA Shona on Facebook, VOA Ndebele on Facebook, and VOA Studio 7 so that you can join in the conversation right now.
Kuto anamai nana baba kudzimba. Vatarisise chaizvo vana vavo, behavior yavo. Behavior yao ndoyo wajaira erika na utia chinja. Because paano tanga kuita abuse drug mwana, ano chinja behavior. Unuona kuita tumwe tunu, tuwa isa mboita, una pamu haku rara longa, pamu haku zoka kumba late, pamu haku ita rude, pamu hano una haku jikasterek. Because panika ananda mbanje, wana ita utuite appetite. Unuona mkondo wezo wapezu, hakuda umwefuti utia. Kuinga isa mbo jika so, you have to be very, very alert, say, samaika na utibaba, kungona uti behavior mwana yeta say. Sometimes unongona mari ku disappear mba because anenge achida mari yeku kana kutengesa tunhu twe mba ungona hamusina ka radio kadiki kaya kachisipo. Saka that behavior you must watch out for it. And then we are also trying to educate my teachers, especially my low density room. They assume kuti vana vasikuita izvozvo, but ndo varikuita drug abuse. Zimbabwe used to be a transit country kuti zvinhu zvaingopfuura zvichienda ku South Africa, but now we have that problem ourselves. And very slowly, chaenda kuma hard drugs anana heroin. Yes, you know, tichingori amwaya satanya sosvika ikoko. But abuse is rampant. And tinofana kuti as a community takabatana nemapurisa. Tinawo mashoma. Mashoma anana rehabilitation. And usually they are attached to hospitals. But we really need proper rehabilitation institutions. Yes, you know, tine program iri under Vedua Mental Health. Dr. Maistol, who is very, very strong. Mental health, and there's no batana ne drug abuse. Drug abuse yachi yaka batana na msombodi ya ivavo. Ne drug abuse alcohol, zakari, richisanganisi. Saka tiruwa kujudzira zira chaizu kutuvaite ma outreaches, particularly kuma school. Ne ku out of school tinomboita mamwe ma meeting fanga kunana high fields kuyo kuma grounds tichiedza kuunganidza vana out of school kwa teacher nenyaya ye drug abuse ne dangers dziripo ne kuputana bronco zvese izvozvo.
Welcome if you're just joining us here on the Women's Roundtable. Today we are looking at the challenges facing parents, especially women whose children are abusing drugs and alcohol. And we heard just a bit before from Dr. David Parrenyatwa, who was actually talking at a program that he had today about some of the issues that, you know, youth especially are facing in Zimbabwe. He's saying that parents should be on the lookout on behavioral change and other issues. That's what we'll be discussing here today. Tell us what your views are on this issue.
And Marv, abuse of prescription drugs and pills is continuing to be on the increase among youths in the country, with the health minister, as you say, Dr. Parienyatwa, calling on parents to be vigilant and to closely monitor children for signs of drug and alcohol abuse.
Yes, PJ, and from, you know, the reports that are coming in are actually saying in Harare, some of the bases where drugs are said to be sold include Copacabana, where, you know, people get their emergency taxis and stuff, in the Central Business District, Mavuku, Kambuzuma, Mbare, Glenview, Mufakose, Warren Park, and other high-density suburbs. The consignment largely compromise mental health tablets, commonly known as blue tablet or cough syrups, such as Bronchon Clear. I'm not sure how to actually pronounce that one, but people
always call it Bronco
in street language. And the blue tablets are used to manage mental health patients, while Bronco is a cough mixture manufactured in South Africa.
And according to the Medicines Control Authority of Zimbabwe, Bronco is not licensed for sale in Zimbabwe, even with a prescription. According to the Minister of Health and Childcare, 45% of all mental cases are triggered by drug and alcohol abuse.
Yes, PJ, and the statistics also show that 57% of all admissions in psychiatric institutions in the country are due to drug and alcohol abuse. And the problem is not only, you know, isolated to Zimbabwe. In the United States, you know, there's been an outcry over the use of opiates, especially amongst the youth. And, you know, Congress, the government, you know, everybody has been really rallying together to see how they can combat that problem of drug abuse. So, as we said earlier on, we're not only looking at the situation in Zimbabwe, but also here in the United States and what we've seen happening, you know, in our day-to-day lives. When you go in some areas, you actually see people that have like tennis shoes tied up to one of the poles or something that indicates they are selling drugs. I don't know if you knew that.
No, I didn't.
But those are some of the issues, you know, that we're looking at. And just seeing, you know, what parallel can be drawn between the problems that we're seeing in Zimbabwe and those that are here in the United States.
And from what Dr. Parienyatwa was saying, in Zimbabwe, we didn't have the drug problem of, heroin and all those fatal drugs. It's just the use of these misuse of the usual medicines, but we are slowly transitioning to there.
Yes,
because a lot of parents are not taking care of the situation. They are not really watching out for all the signs.
I think he actually said, you know, there are a few signs that parents should look towards. He said, if in the home you find that things are disappearing. Like you had a small radio or you had a small TV and all of a sudden it's not in the home, you must start questioning where are the things disappearing to. It might be an indication that your son or your daughter are actually taking the goods and selling them to get money to buy drugs or alcohol. So those are some of the issues. And like you said, he said right now some of the drugs that are being abused are not the hard drugs yet. But Zimbabwe is getting there.
Yes.
But here in the United States, it's really the hard drugs. You know, people do heroin, people do meth, people do, you know, inject cocaine and other hard drugs. So, you know, the issue is really, you know, parents need to be on the lookout to see whether there is a behavioral change in the children and then try and see how to engage the children, because sometimes they don't want to talk about the issue. So, you know,
especially teenagers, they reach a situation and a certain phase where they don't want to talk to the mother. They know it all.
Yes, exactly. But I think Dr. Parienyatwa there is saying, no, don't look at all those, you know, issues of how the teenager doesn't want to work or to talk. Be able to detect some of the early warning signs so that you are in control and at least you can attack the problem before it gets larger and the child, you know, starts taking hard drugs. And we'll also be looking at what is coming out of the CSW 2018 Women's Conference in New York, PJ, where Zimbabwe is also representing, and that ends tomorrow. Over to you.
Yeah, siyalamukela kuhlelo lwethu lwalamhlanje uhlelo asihluzeni ipo mama lapho esikhangela khona isihluza njalo siphana amacebo ngokuphathelane kumbe lokubhekane labesifazana eZimbabwe. Lamhlanje uhlelo lwethu sizaphatha ngodaba lolu soluhluphile eZimbabwe olokuthathwa kwezidakamizwa. Abantwana abasacineli ekuthatheni imbanje kuphela kodwa ke sebebhema lokunye kwabalo kusabalala kokubhenywa kweglue. Khathesi kuthiwa kulodubo lokuthi kuyathathwa imithi sibili eyokwelapha isikhwehlela okuthiwa yibroncholia. Sebeyibiza bethi yibroncho. Izidakami ngokudakayo konke lokho okuthathwayo kube lokunye okuthiwa ngama tablets ayiblue okuthathwayo njalo ukuthi abantu badakwe bakhohlwe ngehlupho zabo. Lamhlanje kube lo mkhosi wokuthi uDr. Parenyathwa umphathi ntambo wezempilakahle lapha kade ikhuluma khona ecwayisa abazali ukuthi nanana kabananzelele kakhulu ikakhulu abantwana abasakhulayo abaphakathi kweminyaka esithi ngama-teenagers phakathi kweminyaka elishumi elambili kumbe emithathu kuze kuyefika ngamashumi amabili yiyo i-teenage phase yona leyo. Kuyatholakala ukuthi uzothola ukuthi umntwana uyabe seguqulile isimo sakhe avame ukwenza nsuku zonke angasakwenzi. Ingxenye uyabe sehlulukelwe engasathandi ukukhuluma labanye kumbe ayehlala emkulwini wakhe engafuni ukuthi akhulume lawo. Nanzelela konke khona lokhu ukuthi ingxenye usesidla kakhulu. Ikakhulu nxa kuyukuthi labo ababhema imbanje bathi bona iyakwenza ukuthi udle kakhulu uyaqeda ilofu lonke lesinkwa kumbe isitshwala sonke emganwini aqedela abanye ukudla konke lapha endlini efrijini sokusadlala sokungasela kudla. Unanzelele konke khona lokho kumbe njalo uzabona izinto sezinyamalala endlini impahla okunjengama electrical gadgets okungama radio okuncane okungama TV okungama camera ubone sokunyamalala umntwana enxenye khona lapho uyabe siyathengisa ukubana athole imali yokuthi athenge izidakamizwa zona lezo. Sizakhangela njalo okuphuma ngasemhlanganeni osugqitshwa wabesifazane ose New York khona lapha eMelika lapho abesifazana ababuye kuzohlaziya ngendaba zabo njengoba kuyinyanga kaMbimbitho lapho ukuphathwa khona indaba zabesifazane eziningi lentuthuko yabo. Ikanti ke wothi ngihle ngithathe leli thuba lokukhuluma njalo ukuthi kule ndaba ezehlukeneyo ebezisenzakala eZimbabwe khona ngale lapho ke obade kuphathwa khona indaba zabesifazane njalo lamhlanje kube lo mhlangano omkhulu wabazamabhizimusi amancane laphakathi kaphala phakathi obuqoqwe libhanga le-CPZ okade ubizwa ngokuthi i-CPZ Small to Medium Enterprise. Indaba lobo olungene esukwini lwesibili lamhlanje kathi usenzelwa ezeITF kobulawayo ungenwe ngabasomabhizimusi abavele ezigabeni ezijeneyo zeZimbabwe laphandle kwelizwe bexoxisana ngehlupho abahlangana lazo lokuthi bengazithuthukisa kanjani. Lapho ke iningi labo kubikwa kade kungabe sifazane kungene abanye kade bahle bathola lelo thuba lokuthi babukise lempahla abayilungisayo kulomunye okade bukisa izicathulo azilungisayo kukampani yakhe. Kuzothi ngale ngase Harare kube lombuthano njalo wezempilakahle kumbe amalungelo ezempilakahle emacansini owe sexual and reproductive health rights abekhuthaza uhulumende ukubana kudingwe indlela zokulwisana lokuqhela kodubo lokudlwengula kwabathandanayo ukuze ziqakathekiswe inhlupho ezinje nxa zithe zavela hathi ukuzilulaza zithathwe njengengxabano nje zomdeni okumele zilungisiswe emulini engxenye kungaba ludaba esingaba lalo ukuthi siluxoxe ngalo there are two stories that were that came out in our shows today marvelous that I just thought we should highlight there was an indaba in Bulawayo the second edition of the CBZ small to medium enterprise indaba which was in its second day and it was held at the Zimbabwe International Trade Fair grounds where local and regional international stakeholders business leaders national and international experts met to discuss challenges faced by SMEs and most of them 80% of those the reporter Batabile Masuku was saying they were women gathered there.
Yeah. Mm-hmm.
And there was also another gathering in Harare where health experts involved in sexual and reproductive health rights programs are calling on the government to come up with mechanisms of addressing the debt rape menace for those that are in a relationship.
Very
and that government should treat cases with the highest level of seriousness and not trivialize it as it has long-term health and psychological effects on the survivor because you'll be raped by someone you are supposed purportedly being in love with and you are not supposed to say no.
Yes, very interesting. Coming in Women's Month, so a lot of activities have been happening this month of March where women are being honored, like what PJ Day is telling us, some of the events that were happening. Asinasi, muchirongwa chedu chemadzimai, tirikutarisa isu dambudziko rakanyanyo tarisana nevanhu kadzi vane vana. Varikushandisa zvinodhaka. Tanzwa isu vaparere nyatwa gurukota rezveutano vachitaura ivo kuti sevabereki nyanya madzimai tinofanira kunge tichitarisa kana vabereki vanofanira kutarisa kuti vana varikufamba sei mukaona vana vakudya zvakawandisa kuti munhu anotora rofu rese obva adya richipera zvinogona kuratidza kuti mwana akuita zvembanje kana zvimwe zvinodhaka uyezve mumba mukaona musisina zvimwe zvinenge maradio kana matv zvinogona zvekuratidza kuti mwana anogona kunge ari kutora zvinhu izvi achinotengesa kuitira kuti iye awane kutenga zvinodhaka zvakadai sembanje bronco mamwe matablets eblue ari kutaurwa nezvavo uyezve nedoro chairo saka vari kungotaura ivo kuti zvakakosha kuti madzimai nyanya mutarise kuti vana vari kuita sei nyanya kana anga ari mwana uya isimbotaura mongoona akuswera akarara haachataura nevamwe zvinogona kuratidza zvekuti anenge akutora zvinodhaka saka vari kuti ivo zvakakosha vanga vane musangano nhasi muHarare wavanga vachitaurira vabereki kuti zvimwe zvakadai ngazviwanikwe izvo zvichikurukurwa nezvazvo tinonzwa zvekuti dambudziko iri rekutora zvinodhaka harisi mumadhorobha mega ririwo kumamisha regaiti mboenda kune vamwe amai vari kugokwe vachitaura ivo zvavari kuona kunzvimbo yavanogara
ndinonzi silivaziso nduna ndiri kugokwe mateka izvozvi mukauya kunoku vakomana vechidiki ava vanongoita basa rekusuta mbanje nefodla nedora hapana mamumativitisi avari kuibatsirisa nawo nehurumende asi kugokwe kunoku takasara zvisingaiti kunoku ndokwarakanyanya nekuti vazhinji vacho vana havana kunyanya kuenda kuchikoro sevekumudhorobha saka basa ravanotoswera vachiita nderekufudza mombe nekufuta mbanje ndo basa ravanotoita iroro hapana zvimwe zvavanokwanisa kuita vekuchipatarawo ndo vanenge vachingotiwo kana waenda kuchipatara kwacho ndo vanenge vachingokurudzira kuti vanosiyana nezvinodhaka.
So,
we're hearing there PJ from one of our contributors from Gokwe. Vachitaura ivo nedambudziko ravari kuona kunzvimbo kwavanogara reGokwe ravari kuti vana vanoswera vachiputa nekunwa zvinodhaka. Asi tine video yatinayo yamuzvare Linda Masarira vachitaura ivo kuti mwana wavo ane dambudziko irori rekutora zvinodhaka. Regai timboenda kwavari sinzwe kuti vanga vari kuti chii. Uyezve kana pane avo vari paFacebook page yedu VOA Shona tinokuchingamidzai uyezve ionai muchinyora namba dzenyu papapa kuti tikufonerei tiri kutoona kuti tina Kane Gwatiringa ari pano munyaradzi mpofu tinokuchingamidza Rains Dube Evangelista Atwo Matanga tiri kukuona Webster Chauma, tiri kuona Evince Kapuya, tiri kuona tichadzoka kwamuri tichikuchingamidzai asi dzvanyai pakanzi shee tione takawanda tomboenda kuna muzvare Linda Tsungai Masarira.
Ndine mwana wangu anonzwa Sakwasha is 18. Gore rapfuura akangotanga kusataura nekutamba nevanimina vake. Pandakatanga kuongorora izvi kuti pane zviri kuitika pane mwana wangu, ndakada kuzivisisa kuti ari kutamba nani, chii chiri kuitika muupenyu hwake, nekuti mwana mudiki uye munhu akanyarara wekuti haungatange kufungira kuti pamwe ari kumwa doro kana kuti ari kuita zvinhu zvisina kutsarukana. Asi rimwe zuva ndabvawo kumushando wangu wemaoko, ndakasvika ndikamuona akarara akatakura sechero pleti iri mumaoko. Ndokubvunza vanin'ina vake kuti chii zvanzi, akastika. Mozvo isusu nevanhu sevanhu vanosorwa vachiita mumabasa edu, nechokunzwa kuti munhu akastika, munhu akastika, ndopandakatangafunga kuti kustika munhu anenge achimwa chibhuroko. Kudedza kumutsa munhu haana kuita sei, haana kumuka. Ndopandakaona ndandine dambudziko rapinda mui mumusha. Ndakaedza kutaura naye, kurukura naye semwana wangu, dangwe rangu, kuti togadzirisa sei zviri kunetsa, kuti nei ari kumwa zvinhu zvakadaro airamba. Svika muswa ndakazoona kabhodhoro kebhorongo bedroom make. Ndikaedza zvakare kugara naye pasi nichedza kumuonesa kuti gwara ranga achida kutora harina tsarukano, harina upenyu. Kuchikoro uko ndoziva kuti vanosangana nevakasiyana siyana vachifurirana zvakasiyana siyana. Sindakaedza nepandaigona kuti ndione semwana wangu kuti gwara ranga achida kutora ranga risiririro. Hapana kupera mwedzi yakawanda, around July, zvinhu zvakatanga kungonyangarika mumba. TV yakaenda, malaptopu, kunosvika kumapleti chaiwo, machira chaiwo ekufuga. Akapedza sera chaiwo akutora nemaketeni, maspunu. Muso kutozopedzisera wandazogumbuka wanga uri muna September, wakatora nyama yese mufriji akanotengesa. Ndakaedza kutenderera mara ari nichiedza kutsvaga kuti kune nzvimbo here angabatsirikane, ndakaishaya. Ndopa ndakaedzawo kuti nendoona naMinistry of Youth nichifunza kuti hazvigoneki here kuti tikwanise kuumbiridza imba yekuti vakomana nevasikana vari kumwazvo zvakaita sana bhurongo izvozvo, vana mangemba vari kuputa mbanje, vagone kubatsirikana, nekuti nzvimbo iyoyo iri kudikanwa muno muZimbabwe sanezuro. Ndakazozvitorawo kuti yava responsibility kuti ndipindewo kana munzvimbo dzakaita semarokesheni ndione kuti chii chiri kuitika nenyaya iyoyi yemadrugs. Ndakanoona zvaipfuura zvandaitoti zvakaoma mumba mangu. Ndopa ndakaona kuti saka tine generation iri kutorasika. Asi nenyaya yekuti hatisi kuzvidzamisa mukati mepfungwa dzedu sevabereki kuti togadzirisa sei nyaya iyi, zvinhu zvichiramba zvichienderera, zvichipedza vana vedu vanofanirwa vari vatungamiriri vamangwana, vanofanirwa vachizotakurwa nyika inogoenda mberi. Pakazonetsawo vana vaGrace Mugabe, vakazobudawo pachena kuti vana ava vanga vakuitawo zvemadrugs. Ndopandakaona kuti yatova tsaona yapararira neZimbabwe, inoda kuti gare pasi semadzimai kutobatsira vana vedu sei. Panguva yatiri haisi nguva yekuti tingada kupomerana mhosva kuti pamwe pana amai vakatadza kurera, pana baba vakatadza kurera, nekuti pachirungu anoiti it's a societal ill. Chinhu chatova mukati medu, mukati menyika ino yeZimbabwe, kuti vanakomana, vanasikana vechidiki vari kushaya mabasa, vapedza kudzidza, havana zvekuita, vanopedzisira vakungomwa izvo zvinhu zvinodhaka izvi kuti vavaraidze nguva yavo. Gwara chairo riri pakuti hurumende yedu ikwanise kuvhura marehabilitation center kuti vana ava vakwanise kugadziriswa, vadzidziswe mabasa emaoko kuti vagone kuzviriritira. Chechipiri, kunodawo zvakare kuti isu vabereki tigone kunosangana, tidhimande zvinhu izvi kubva kuhurumende yedu. Notikatadza kuti tigadzirise zvinhu izvi, isu vabereki ramangwana revana vedu rakatiipira, ramangwana redu tachembera, hatina anozotichengeta. Saka chitsvambe chiri kwatiri kuti toumbiridza sei vana vedu ava, toita sei kuti mapurisa, waenda taura nyaya yemapurisa, nzvimbo dzakawanda dzandakafamba ndichida kunonzwisisa kuti zvinhu zviri kutengeswa sei izvo zvisiri pamutemo. unoona kuti hanzi mapurisa acho ndo vanotopa vanhu kuti vaende kunotengesa zvinhu izvi. Ende vanhu vanotengesa nabhurongo vacho nanambanji nananani havasungwi. Vanosungwa vacho vanotorerwa zvavanga vachitengesa, vatorerwa nzi bhadhara ifainoenda. Mapurisa osara zvakare vachitengesa zvinhu zvaiyeyo zvakare muvana vedu. Saka kana huori uyu huri kukati kwemapurisa acho vanofanirwa varivo vachichengetedzi vemutemo, chitsvamba chiri kwatiri zvakare isu anaamai tine vana vari kukanganiswa nemadrugs aya, kuti todii kuti tigadzirise nyaya iyi. Nokuti kazonotarisisa kumberi mberi, vakuru vakuru vevapato ivava ndo vanopinza zvinhu izvi vasina kubhadhara juti pamabhodha, vachikanganisa vana vedu kuti vasave neraramo rakanaka.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna muzvare Linda Masarira vachitaura ivo pamusoro pedambudziko ravanoti rapinda mumusha mavo. Vanoti ivo mwana wavo mukomana ari kuwanikwa iye achitora zvinodhaka. Saka vanga vari kutaura ivo zvavari kuita kuti vaedze kuti dambudziko iri risawanikwe richizomukanganisa mune ramangwana. PJ, we heard there from Linda Masarira, who's recounting her own ordeal about how her son has been abusing drugs. She's actually talking about what Dr. Parenyat was saying, that what she noticed was that her son started selling off wares in the house. He sold the TV, he sold curtains, he sold even the meat that was in the fridge. To try to, you know, to enable him to buy the drugs that he was on. And she, you know, is coming out and saying, my son was taking bronco, and I decided that I was going to do something about it. And she says she visited the Ministry of Health. She, you know, she's trying to engage to see how people like her son and other youth can be assisted.
Can be assisted, yeah. And she even talked about rehabilitation places like they do in here in America. I think there is also need for places like that where these teenagers or these people undergo rehabilitation.
Yes,
PJ. Rehabilitation, yeah. Lapo ke sizwe unkosazana Linda Masarira ungumunye wabaqhuqhuzela amalungelo ukulondolozwa kwamalungelo abantu labesifazane. Lapho ke yena uphume egcekeni, uphumele egcekeni sibili kwabemsakazo kwabezindaba esitsho ukuthi yena udubo lolo olokuthathwa kwezidakamizwa, ukuthathwa kwezinto eyimithi njengezidakamizwa sokungenile emzini wakhe, kumehleli emzini wakhe ngoba indodana yakhe izibulo lakhe sibili elileminyaka elishumi lachiyankalombili umbone esethatha lezi zidakamizwa okudakayo imbodlela yebronco ayibona ebedroom yakhe. Enanzeleleke kubana kubeseqale ngokuthengisa impahla lapha endlini, wathengisa i-television, wathengisa unye ezinye impahla, kwaze wafika ekuthengiseni ingubo zokwembatha, wathengisa le nyama ekade sefrijini ethengisela abanye abantu ukwenzela ukuthi athole imali yokuthi ayithenga okudakayo. Wasethatha ke amanyathelo ukuthi alungisise lolu dumo njalo lokuthi aphakamise amehlo akhe ukuthi abone kwezinye izindlu kumbe kwabanye omama ukuthi badibana lalolu dumo na. Wakunanzelela ukuthi ngempela baningi vele abadibana lalolu dumo okugoqela lo wayengumkakhe wakamongameli unkosikazi Grace Mugabe. Abantu bakhe labo batholakala ukuthi babesebenzisa khonokho okudakayo njalo lotshwala kakhulu, i-alcoholism. Ethi yena inhlupho lezi zibangelwa ikakhulu yokungatholi imisebenzi kwabasakhulayo laba. Njalo wakhuluma ukuthi amapolisa lawo aludubo ngoba kababophi laba abathengisayo okudakayo kumbe njalo nxa bengabotshwa bayaphanga bayathathelwa abakuthengisayo, kodwa bona amapolisa babesesiba lamadili labanye abathengisayo ukuthi bakubhizimusi yona le yokuthengiswa kokudakayo. Yikho ke labo kumele bathathelwe amanyathelo. Ngizathanda njalo ukuthatha leli thuba lokuthi ngikhulume ngokunye okudakayo okuthathwayo ngaseZimbabwe kanye laseSouth Africa abakubiza ukuthi inyawophi. layo kutwa isidubile
mavelasi aicho kwa DPJ
yeah.
Pane ma drugs akawanda ari kutorwa nevechidiki nyanya yauri kutaura iyoyo ku South Africa inonzi nyaya hope tinoona ma video nezvakawanda wanda uye zvevamwe vanoenda vachifamba vachienda ku South Africa vanogononge vakuzodzoka nazvo pane vari kunyora pana pa Facebook page regai nimboverenga pana mukoma Milton Tinei chakanyuka vari kuti most of the drugs like bronco are smuggled into Zimbabwe by our very own brothers and sisters. But tine munyarikani wedu PJ vari pano Dr. Nyiwatiwa. Dr. Nyiwatiwa makadi yenyu? Aiwa, tokumbira regero takumutsa itinoze kuti nguva yangu vaira. Asi nasi tiri kutaura nyaya yatarisana nenyika nyaya yevana vari kutora zvinodhaka. Imi se mumwe anoshanda avo vanowanikwa vachiita zvakadai, mungati mimi zvakamira sei munyika pari zvino?
Yes, no problem yacho. It's overwhelmed. Number one, hatina mafacilities to keep these people. Zimbabwe rehabilitation, as you know, in Kamuno, they are almost non-existent. The few that are here are out of reach for most of the people because they are private and they charge a lot of money.
Saka, Dr. Nyiwatiwa, munanga zive sei kuti mwana pari zvino anenge akubata izvozvi zvinodhaka? Zvii zvinonyanyoratidza?
Azimbonetsi. Vana vanoputa mbanje vanoonekwa nekutsuka maziso. Ngobhiyevha zvisiri normal, eating a lot of food. Vanomwa doro yacho ese edoro. Vamwe vanotomwa ma 100% edoro yacho strength. So you can't miss it. Kana wa dependent manje, they spend a lot of time trying for anaracho or zinodhaka zvacho. Sekuti vamwe vacho vanotanga kuba, vanotanga kutengesa zviro mumba, vachiharasa maparents, maparents asakavabatsira. Vanogona kutova violent, kutokwadza vabereki same cases. Maparents achirohwa achivhunwa makumbo and things like that.
Saka kana mubereki achinge aona kuti mwana akuita zvamataura izvi, vanofanira kuita sei? Vangabatsirikani sei?
No, vanouya navo kuchipatara, we see them. Then we detox them. Kana tadaro, then we try and work with them. Sekutaura kwandaita kuti maservices edu ari overwhelmed. We don't have the capacity what is provided by the government to deal with all these things. So what we do most of the time, tinoita detoxify, then to try kushanda now, we refer them to AA. We ask them to come in as day patients, every day to try and reduce time.
Saka muri kuona zvinodhaka zvipi chaizvo zviri kunyanyowanikwa zvichitorwa nevana nyanya pari zvino? Ndezvipi zvamuri kuona zviri common?
Zvakawanda. It can be anything. Vanotora mbanje, vanotora bronco, which is a cough mixture ine petidine mukati, an opioid. Vanotora they even mix ma prescription drugs. Vanodraya mapopo leaves and smoke them. They have a mood elevating effect. Doro rakawanda, cheap type dzinobva kuMozambique. Dzavanotengesa an equivalent of 50 cents, a 250 ml bottle. Because they are very cheap and they are very toxic. Zvinokwadza vanhu. And then locally vanhu vane manetis genes avanoita anonzi kachasu, you've heard of them. Kachasu nemamwewo maakadaro Maybe African brew in one day. That is also very toxic. You know, Kaskaya owns that damage a lot to the system. Mm-hmm. And these are all very available. They are cheap. And they were destroyed almost, I can almost say mostly about even more than 50% of our young ones.
Mm.
My school, there are certain schools which are notorious for drugs.
Mm-hmm.
So we actually need a lot of help. I'm glad with my phone now. Would you be able to source some funds to Gadra Maria centers where a lot of people can be helped?
Aiwa, tinofara nekuti at least mapinda muchirongwa chedu Dr. Nyiwatiwa. Saka batai nyimakadaro timboenda kuna CCPJ tozodzoka kwamuri. Asi ndisati ndati muende, zvirwere zvipi zvinozobva mukutora madrugs aya nedoro?
Zvimwe zviri physical. Chiro pachinogita ngika zvekuti chinobva chashinga. Chinoti liver cirrhosis. Mudumbu munoita maulcers, muesophagus munoita mavarices, so the person can bleed to death. Mentally, kune depression, which is very much associated with drug use. Koita ma memory problems, kunoita ma alcoholic hallucinosis. Conditions are not the patient cannot process new information. It's not my amnestic syndromes.
I want
socially, there is a lot of divorce, poor performance at work, violence, road traffic accidents. We go to casualty and see my victims, the road traffic accidents. They are almost 99%. They are drunk or you know, the situation is really, really bad.
Aiwa, tinotenda mumbobata makadaro.
Ye, unkosikazi uDr. Nyiwatiwa lapho bekhuluma yena-ke ungudokotela ngempela ovame ukwelapha abantu abadibana lezidakamizwa, abantu abathathayo imithi beyenza ukuthi ibe ngedakayo. Ukhulume-ke ngezinto eziningi esithenanana njengelizwe eleZimbabwe, asilazo indawo lezi. Okuqakathekileyo kakhulu yikuthi kasilazo indawo lezo ezokuthi nxa usubone umntwana esebe lodubo olunjalo lokuthi ahambe ku-rehabilitation. Ezikhona zangkhona ezintutshwana ziyabiza ukuthi zifinyelelwa yilabo kuphela, yilezo muli eziyabe zile mali. Labo-ke abangela mali kuba ludubo ngoba so kuqakathekile ukuthi kuphunywe lenhlelo ezingaphathisa labo abangatholiyo, abaphuma emolini ezingatholiyo kangako, ekumele nga imali lezo ezokuphathisa kulezo ndawo nga ivela kuhulumende. Kodwa ke phela siyakwazi sonke ukuthi uhulumende vele ukhala ngemali. Uthi ke kunenge abakuthathayo abasakhulayo laba okudakayo okunjengabonyawo ophi bona labo obronco, lamanye amaphilisi anjengama-blue tablets wona lawo, kumbe i-o-glue. Abanye bayahotsha i-o-glue onyawophe lokunye. Watsho njalo njalo waphatha njalo ngotshwala obuphekwayo obubiza intengo ephansi kakhulu, obungafanani lalobo obuthengwa ezitolo. Kodwa-ke labo buyadaka, obunjengabothothotho. Kube njalo lobunye obuphekwa ngelanga elilodwa, okuthiwa lusebenzisa i-yeast kanye engxenye lemvundiso ye-fertilizer, okuthiwa yisikokiyana. Ubunye ubutshwala ubunye obuntengwa ngasengale ngaseMozambique uthwa buchiphile kakhulu ukuthi uyabuthola ingxenye ngengxenye yedola i50 cents. Sambuza ke umavela siwambuza ke ukuthi yiphi ke imikhuhlane evame ukutholakala nxa umuntu evele esethatha ukudakayo lokho. Wabalisa okuthile okufana lesibindi kuthiwa siyahle sidleke sivuthwe sivuthiswe yile imithi kumbe njalo othototho kumbe utshwala oyabe buthathwa ngumuntu kube le mikhuhlane enjengeliver cirrhosis. Kudale njalo imikhuhlane efana lezilonda eziba khona esiswini ezimathunjini. Kube njalo le mikhuhlane yengqondo omunye kumthume ukuthi azibulale uba le ngqondo zokuzibulala. Angabi ngumuntu ovame ukusocializa labanye. Imikhuhlane yengqondo leyo ungadala njalo ukuthi umuntu acine esehluphana labemuli. Nxa kungukuthi ngulo oyendileyo kumbe othetheyo uyagcina kusiba lokwalana lokuchitheka kwemtshado i-divorce. Kube njalo lokuthi lapho esemsebenzini ahle ehluleke mina ngeke ngaba labo abanye esasisebenza labo sibile ZBC abagcina sebechiya imsebenzi ngenxa yokuthi babe benatha kakhulu. Kube njalo lenhlupho zemigwaqweni ama road accidents. Kuba lengozi zomgwaqo ngenxa yokunatha. Emsebenzini njalo abantu bagcine belahlekelwa imsebenzi ngenxa yokunatha kakhulu kumbe ukuthatha khona lokho okudakayo. Ziningi inhlupho eziba khona. Njalo okunye kwangikhona kuyelapheka ukuthi nxa kuyikuthi imikhuhlane enjengemvukuzane yesibindi. Ilakho kwelatshekwa ukulapheka nxa kuyikuthi iyabibanjwe kusesemasinya ingakaqheli. Even yengqondo yona le suicide ukuthi umuntu azibophele ulakho umuntu ukuthi abe detoxified akanseliwe achiyane lakho ukuthi okuthatha okudakayo konke khona lokho ikho kwathi kukhulunywa ngu-Dr. Niwatiwa.
PJ, then let me just retell Dr. Niwatiwa, we're just telling some of our viewers and listeners what you were saying, but we have Mike Caro who wants to talk from the UK, and Sisi Clara Chihera Shaba who says ini mwana wangu mkomana akatanga kupiwa doro na baba wake at the age of 3. Waitoti ukavatsura vaiva vati mwana wangu ndisie shakadaru. Saka, this is one of our Facebook followers, Clara Chiera, who wants to be on the program. She says her husband used to give her son at 3 some beer. Let me go back to Dr. Niwatiwa Mchiripo. Ere tongo taura ne mitozo kusia ye nyitozo hoti aiwa takufo nira ye uri usiku. Saka, jamira shakadai Dr. Niwatiwa shogadziriswa sei. Turi kuona kuti mataura imi kuti nzvimbo dzekuti vana vanenge vatarisana nedambudziko iri vauye vachizoonekwa dzishoma munyika. Saka points gwii.
Tiri kutoita appeal kwamuri mwano maZimbabweans ari kudiaspora. You know, mungabatsire funny if you were helping us to build centers dzekuti wanawa, most of them are not employed. To look for drugs. So, Kanatine Maria Center, where they can be trained to do our one very useful. Let me comment na panababa waipa a 3-year-old alcohol. It's actually illegal. It's more about it. Why to fanagu reporta kuma police because ndio child abuse of the highest order.
Aiwa zvamataura izvi pana Sisi Clara Chira Shaba. Kana vakateerera tichaedza kuvafonera nekuti vatipa nhamba dzavo kuti vapinde pachirongwa tigovataurira zvamataura izvi. Nekuti vazhinji vanenge vakateerera havazvizive kuti zvimwe zvinhu izvi ichild abuse.
Ichild abuse. Kana uchipa mwana madrugs ari 3 years asati atombofoma. Personality is still a baby and mfana kupuwa food, nutritious, not to harm him, nekumpadoro.
That's very bad.
Mm-hmm. Aiwa mombo bata enye makadaro Dr. Nyiwatiwa. PJ, I understand we have Beatrice Savage from Roots on the line. We're going to just speak to her for a minute so that we can go back to our current programming. Hello, Beatrice.
Hello, how are you?
I'm good. Just give us in brief, how has your conference been going there at the CSW in New York? Were you also discussing issues about drugs and youth? Because in Zimbabwe today, you know, there was a big issue about, you know, drug abuse, especially among the youth.
Hello, PJ.
Yeah.
Hello, can you hear us?
Hi.
Hi, how are you, Beatrice?
Did you write?
Eh. Taka titana nguri reine zvikuitika ikoko ku New York.
All right. So I heard part of your question was around where we're talking about issues of drug abuse. I ndanzwa Dr. Muchidimbo pangu achitaura about violence. Kuti drug abuse also leads into violence.
Mm-hmm.
There is a statistic that was shared that really shook me and got me thinking that we really need to do something and that we have a crisis in our hands. That every 10 minutes there is an adolescent girl who dies because of violence.
Mm-hmm.
Yes, so that really shook me. And one of the causes of those kind of deaths is drug abuse. So inyaya irikutibata around issues of violence because like I'm saying, most of our discussions were around violence against women, but we're acknowledging that drug abuse is also one of the leading factors of violence against women.
Mm-hmm. Mm. Aiwa, thank you so much there, Beatrice. We're not going to keep you for long because I'm not sure what's going on with your line, but you keep to be bouncing.
Yes. I could hardly hear you.
But it's okay. Thank you so much. We'll come back to you later on so that you can give us, you know, the findings later. Thank you. PJ, Sisi Beatrice, apo varungota uro kuti zvanga zviri kuitika ikoko ku CSW kwavari uko ku New York vanga vari kutaura nyaya idzo vari kutaura ivo kuti zvechokwadi nyaya dzekushungurudzwa kwemadzimai zvimwe zvezvinhu zvavanga vari kutaura sei zvataurwa naamai Dr. Nyiwatiwa kuti vamwe kana vanowadoro vanozowanikwa vachishungurudza nyanya vabereki vatotaura ivo kuti pane vabereki vanouya vakatyorwa makumbo nezvimwe wamino kana wazvinzwa ipapo pavataura nenyaya iyo yekuti mwana anenge ari kuda kutsvaga mari yekuti atenge iye zvinodhaka. Asi tiri kuda kuedza kuti tibate sisi Clara Chihera Shabha ava vanyatsonzwisisa kuti inhingikiri iabuse kana murume wavo anga ari kupa mwana doro pamakore anoita 3 years. Saka tichamboedza kuti sister Standakile Mhlanga vatibatire sisi Clara Chihera Shabha. Over to you, PJ.
Ukhulumeke sister Clara wa lo kuti yenake ube lodubo lokuti ungakhi ubenika umntanakhe ingane eleminyaka emithathu utshwala athi lapho esemkhuza athi ngumntanami. Dr. Nyiwatiwa wahle wangenela khona lapho wathi wothi ngihle ngiphendule lo olobe esithenana na umngakhe ubesipha umntanakhe umhlupha kakhulu. Leyo yi-child abuse, yikuhlukumeza umntwana ngaleyo ndlela ngoba umntwana lo usakhula izinto zakhe zomzimba lokhu zisakhula. Yikho ke ungamnika okudakayo umzimba wakhe kawenelisi ukuthi ulwisane lokudakayo lokhu. So i-child abuse okumele nga wahamba emapoliseni nxa lilalo udubo olukhona ngasemzinini liyabe licabanga ukuthi nxa okungutshwala khona lokhu okuncuncuncu kungaza ke umdaki kodwa ke phela linanzelele ukuthi lo umntwana omncane okumele anganikwa ukudla okunjalo yena ke kumele anikwe ukudla okwakha umzimba loba utshwala sibile basemaphandleni amasese wona lana ochibuku ochibuku uzabona abanye abazali benika abantwana akunje akumelanga kube njalo ngoba yileyo lokho yikuhlukumeza njalo umntwana. Isithena na uDr. Nyiwatiwa uphinde waphatha njalo olunye udaba lokuthi engxenye osakhulayo wakho umntana akho yena lo angabanjwa ngokudakayo khona lokho kumbe abe ngonatha utshwala uyagcina echaya even umamake.
Mm.
Abazali bakhe. Achaya abazali bakhe. Uyaba violent umntwana endlini khona lapho. Ngenye yezingozi zona lezo esingadibana lazo nxa kokuthi umntwana esecabange ukuthi anathe utshwala kumbe njalo kumbe athathe khona lokho okudakayo.
PJ, another issue also that has come up is the children that have parents that are in the diaspora.
Mm-hmm.
Because they have money coming in, they have become like kingpins themselves.
Mm-hmm.
They have money and, you know, like drug barons actually target them because they know they have a constant supply of money. So these are some of the issues that have come up, that those children that were left by their parents back in Zimbabwe, they are now being affected by drugs because people actually specifically target them because they know they have money.
Mm-hmm.
I understand Tenasi Siklara. Sisi Clara Magadigo.
Ndipo makadiyo masera sei kwa muruko.
Ai wataswera chimbotudza inyaya yamataura iye kuti mwana aipi wadoro achiri mucheche.
Ehe, inini ndine mwana wangu anonzi Rwadza.
Ehe.
Nguva nenguva. Mwana wangu ari kuita form 2 ipo zvino.
Ehe.
Ndingati gorera ndakamubereka. Tangeti kushanda mkansel. Saka baba wake patai shanda panga pare like pa growth point ya da senji.
Ehe.
Saka baba wake wango chiku pinda mpawa kwa wame ita wango pinda ni mwana chesho wanga wari employee yemo.
Ehe.
Wane nga wachimwa wane nga washito mpa odori.
Hmm.
Mwanawe yari mtoko toko kudani. Ukango simuza mkano kuti, mshamunite shaka shata, mosha eba ya watu wako uri. Ende mwana ya kabango kura jiri izo, jona nati ndi jino jano ngori, anu totiza chikoro, kutenda kutawo nishipi kumonga. Atoto wana kuti, ahisi mosha ee mwana, mwana uyu kukura kwa waka ita ndi jangari kutiti kwa na baba wati, watungo tupo wano tenga doro, yango ringa ripi doro la wano tenga ranga ringa re,
Batei makadaro sisi Clara tina doktor nyiwati wavari panare pana pavambotaura nemi nokuti vanga vari kuti ivo dai makaziva achiri mudiki kudaro maigona kutova mangarira kumapurisa murume wenyu. Batei makadaro doktor nyiwati wamuripo here. Hello.
Hello.
Handisi kuti Dr. Nyewati watichiri nemi here panhare. Nhare dzavo dzinenge dzadonha munotishuwa. But Dr. Nyewati vatanga tiri navo panapa clinical psychologist vanodhila nenyaya idzodzi dzevanhu vanenge vachitora zvinodhaka. Vanga vari kuti baba vape mwana zvinodhaka ane makore mataura aya zvinosungisa.
Itori child abuse.
Itori child abuse. Saka ndizvo kuti makamboedza here kuenda kumapurisa kana kudaro.
Ende ndikava kudzai kuti tora chokwadi zvakazovapo pamwana yeeka.
Ehe.
Akani mutsiririswa nenyaya yachona. Nekuti utano hwake hauna kuzoita zvakanaka.
Ehe.
Akabva aita akaita TB.
Mhm.
Yakaneka kurati kuti irapike nekuti yakatura nguva kuti ibatwe.
Mhm.
Izvozvo zvakabva zvatongondishungurudza kuti saka zvakabva kupi zvese izvi izvaingobva mukusanzi kusisa kwababa vacho.
Mhm.
Kuti chero nanhasi chaiko chaiko inyaya inongondirwadza kuti ha asi kumwe kutsimbirirwa kwatinenge takaita mumisha matinenge takagarawo kwanisi kuti kukurwirawo vana vako unongochiti unengotingotsikirirwa uchingonzi nekuti uri munhukadzi uri mutorwa mumusha hauna muromo waunozomhingirisa waunokwanisa kusimudzawo semunhukadzi kuti vana vangu muri kuvaitisa zvipi vana vangu utano hwavo huchazonge hwakamira sei nanhasi mwana wangu utano hwake hauna kumira zvakanaka nanhasi mwana wangu haana ramangwana rakanaka nekuti anotiza chikoro achienda kutownship kunotsvaga doro.
Saka imimi apa pane zvamamboedza kuita here kuti awane rubatsiro?
Ndakambozamawo kuti ndiende kana manese pachipatara pari pedyo nesi ndakamboenda okuenda pano ndikataura problem yangu ndikamboenda kumapurisa ndaenda kumapurisa ndakatoenda kumapurisa ndichinge ndarohwa nababa iwawo ndaenda kumapurisa kuya kuya ndakango ndiyai nevemhuri yenyu ndikaenda nevemhuri yachona vakabvunzwa vachibvumawo zvavanga vari kubvunzwa nemapurisa ipapo mapurisa akangozopawo babavo vasaita zvavanga vari kuita asi hazvina kungomira nokuti inini ndiri kuno kubasa izvozvizvi ndinenge ndichitonherwa mameseji one vana vanenge vari pamba kuti nhasi mwana haana kuenda kuchikoro anga ari kutaundishipi nababa ndovafonerawo baba chiko imimi munenge muri kutaundi muri kutaundishipi nguva nemwana nguva dzechikoro zvinombofamba sei saka ndee ndingoona kuti zvakangooma zvinenge zvichiitika zvimwe zvinhu zvatinenge tichidzivirirwa mumisha tiri vanhukadzi
saka muchiri mese here nababa
ini zvangu ndiri kubasa vana vari kusha pababa vavo inini ndiri kuno kubasa saka ndini ndinenge ndiri muritiri wemhuri ende zveizvozvo zvekuti unenge uchiti ukati umhangari hama futi dzinopindira dziti madii kuzotiudza isu vati vachizviziva zvinenge zvichiitika vanenge vachizviziva nekuti ndinenge ndichibvunza mwana aenda haana kuenda kuchikoro bamini wavaudza here bamini ndavaudza vanombomudzindisira asi bamini iko zvino vakumutadza saka zvese izvozvo zvinenge zvichiitika mumisha munenge muine vanhu ivo haukwanisi kusimudza rutsoro mumisha mevanhu asi ari mwana wako achikurwadza kuti woita sei uri kubasa mwana ari kuchikoro kumusha zvese izvo zvinenge zvichingokurwadza zvitokusirei
aiwa tinotenda sisi Clara chokwadi manyatsotaura zviri pamwoyo penyu muve nezuva rakanaka
aiwa ndatenda zvangu
PJ, we heard there from Clara Chihira Shaba, but we have another caller before I just let you know what she's been saying. Mavis Bere Mauro. Hello, Sis Mavis Magadi. Hello, Sis Mavis Bere Mauro Muripo Erepa Nare. Nare Zava Meno PJ, but Sister Clara Chihira Shaba was saying that, you know, from the age of 3, her son, who's now in form 2, is still going to the bar with his dad. She's in South Africa. The son is in Zimbabwe in the rural areas. But she says at form 2, he doesn't go to school. She gets reports that, you know, they've gone to the bar. But she says there's nothing that she can really do because even when she tries to talk to relatives or to report to the police, she gets, you know, people start reprimanding her. That you should, you know, come and talk to us, not to go to the police. Over to you, PJ.
Yeah, unkosikazi lapho kade khuluma yena ke use South Africa emsebenzini kodwa ke yena nguye othena ulodubo lokuthi umntana wakhe indodana yakhe waqalisa ukunikwa utshwala ngubabakhe eseseleminyaka emithathu. Ikhoke kade sesekhulile useku form 2 kodwa ke lokho kuhlupa ukuthi yena ke eseSouth Africa enjalo uyezwa abanye bembhalela abemulo ukuthi umntwana kaye esikolo utshona lo babakhe e-growth point benata utshwala ngoba ubabakhe wayevele esebenza ebhawa khona lapho so wayelelungelo lokuthi angene laye ahlale laye phansi abemnika utshwala yikho-ke umntwana vele sekhule esazi ukuthi enana unata utshwala yikho kuhle yikho-ke vele
Grace Mufurutsa. Hello Grace.
Hello, how are you?
I'm good. Mungotipo maonero enyu yenyayeri mudandaro yetatu. Shika kwa mvura yecheka makumbo. Tingadaita fona edu earlier, but sorry. Mungotipo maonero enyu yenyayeri vana varikutora zvinodhaka.
Yeah, no, that's okay. Ndo kwanza ngutaura nechirungu?
Taurai zvenyu.
Okay, no, I think it's a very sad development, but it's also underpinned by societal problems and economic problems and people not having purpose. I mean, I've worked in the healthcare field in the United Kingdom and specialized particularly in women's health, and addiction comes as part and parcel of, you know, people trying to cope with difficulty. So if you've got a family member who's addicted to anything, it's a symptom of something that's deeper. I also have a brother who was addicted to alcohol. In fact, he's got good times and bad times. So addiction doesn't affect just the person who's addicted. Mm-hmm. It also affects the family. So, you know, Janga Stowa and a doctor, it would be quite good if the diaspora community can see how we can help, because we've got loads of expertise and contacts.
Sister Grace, and Shakucha Gai Futitinya so and Rambi topic in a bata vakawanda, but nigga nunuka phone raban. Saka chak phone remungwe no tivera. Would like to thank Dr. Nyiwatiwa from a clinical psychologist from Parenyatwa Hospital, who was here just talking to about to us about the issues of drug and alcohol abuse and all those that called into the show. Thank you. I'm Marvelous Mplanganya. We are in Washington.
You know, Praxis is Jeremiah. Sit us back to while fun I'm